manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 4/2024 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika gumi nemumwe votyirwa kuti vafira mumugodhi wadhirika kuRed Wing kuManicaland. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanoti vari kubatwa senhapwa kuChikurubhi. Vamwe vabereki vechema-chema nokukwira kwemari dzedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti kunyange hurumende yakatara mari dzinofanira kubhadhariswa nezvikoro, zvimwe zvikoro zvave kutsvaga nzira dzekuwedzera mari idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vabereki vakaita saamai sungano zvaraibwa naShe vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mari dzechikoro dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvisinei nezviri kutaurwa nehurumende.
Ya, takatarisana nenguva yekuvhurwa kwezvikoro yatatarisana nayo. Hurumende yakagazeta mafizi anofanira kubhadharwa navabereki. But tiri kuona kuti kuzvikoro kwatiri kuenda mari dziriko hatidzikwanisi nokuti zvikoro zviri kuti pakataurwa mari yefizi negovernment. Iyo vanobva vaisa levy inenge iri times 150. percent tobva tatadza kuibhadhara saka mari yacho inobva yazowandisa saka chirongwa chekuti hurumende yati mari yefizi iderere hachichashandi because zvikoro zviri kukwidza levy
pamari inotarwa nehurumende yetuition fee kuri kutara zvidzidzo yepasi munyika vatorerai moyo vakatara kuti zvikoro zveprimary zvekumaruwa kana kuti P3 zvinobhadharisa mari inoita madhora mashanu emari yekuamerica zvikoro zvemudzimbo dzeruzhinji mumadhorobha P2 madhora gumi uye zvekunzvimbo dzinogara shoroma P1 madhora makumi maviri Zvikoro zvekusekondari zvekumaruwa S3 zvinobhadhariswa mari inoita madhora gumi zvekunzvimbo dzeruzhinji mumadhorobha S2 madhora makumi maviri uye zvekunzvimbo dzeshoroma S1 madhora makumi mana emari yekuamerica asi vabereki vanotenderwa kubhadhara nemari yemunyika mari iyi inonzi inokwanisa kubhadharwa nemadhora emunyika pachishandiswa chikero chekubhanga asi vanenge vachizvarwa dzedzimwe nyika vanonzi varobhadhara madhora ekuamerica chete vamwe vabereki vataura nestudio 7 vatiwo zvikoro zvakaita seChristian High School neNdarama High School zvave kuwedzera mari yebudiriro zvakanyanya kubva pazana remadhora ekuamerica pakotoro yaimbobhadharwa zvikoro izvi zvave kuda mari inosvika madhora mazana matatu kana kuti US$300 zvikoro zvine vana vanogarapo kana kuti maboarding schools zvakaita sepamusana high school Zimuto High neChibi High zvaibhadharisa mari dzebudiriro dzinosvika mazana mana emadhora kana kuti US$400 zvave kuda mari dzinotangira pamazana masere kana kuti US$800 kusvika pachiuru chemadhora ekuamerica kana kuti US$1000 mumwe mubereki wekuchikomba kuchivhu amai Cecilia Gumbo vanoti zvinhu zvatonyanya kuoma sezvo gore rino nyika yakatarisana nenzara
ukatarisa nyaningo izvezvi mari dzenyaningo handisiudza kuti haisi kutanga haisi kuda kusvika kuma200 something here kamwana achitanga then pamadhango veprimary school mwana ari kutoda 145 nomari iri kudiwa ECDA ndopane mainfomu ndopane yambotiitirawo plani vambo especially pamaschool fees up chero toita idunzara yekuti tiri kutsvaga chikafu but at least vana vachienda kuchikoro I think zvinogona kutibatsira sevanhu vemuno muZimbabwe dzidzo yakatikoshera
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende kutaura nevatori venhau asi mumwe mukuru wechikoro aramba kudomwa zita rake ati zvikoro zviri kukwidza mari dzemutero kuti vakwanise kutenga zvikwanisiro
kuti cover expenses ekurana zvikoro akadai kuma boarding school vana vanoda chikafu vanopano dua fuel running expenses tinozoshandisawo mukana wekupega ma levies pa ma level inoita kuti tikwanise kurana ma schools otherwise kana tikasadaro zvikoro zvinovhara.
Mutungamiriri weringe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati vabereki vari panguva yakaoma.
Sasika tarisa munhu wacho ari kunzi abadare school fees. Mari havaiwane nekuti masalaries avo haana kuchinja. Mihoro yavo ichingori pasi-pasi payanga ingori. Saka hondo huru iripo ndeyekurwira kuti mari inotambirwa nevanhu ikwire ive mari inotenga. Hondo huru iripo ndeyekurwisa kuti matax mamwe akaiswa nemalevies akaiswa nemamutule abviswe mihoro inotenga.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubatanidzo wemasangano emakomiti anomirira vabereki munyaya dzebudiriro dzezvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vanoti zvakakoshawo kuti vabereki vapinde mumisangano inezera nyaya dzemari dzebudiriro pazvikoro. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvikwidze mari dzebudiriro zvisina mvumo yebazi ravo.
Saka hakuna chikoro chinongoti chaerekana chomuka makuseni choti pindikiti chatoti taakuita $1,000 malevies kana $500 malevies zvisiri pamutemo kana zvisina kuonekwa nemunyori mukuru weprimary nesecondary education.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti hurumende inofanira kupa bazi rezvedzidzo mari yakawanda mubhajeti kwete kusiyira mutoro vabereki nemasangano ekunze. Ndakamirira Studio 7 mumatsvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu gumi nemumwe kana kudarika vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vafira mumugodhi weRed Wing kuPenhalonga kumaNikaland mushure mekunge mugodhi uyu wadhirika nhasi mangwanani. Muridzi wemugodhi uyu inhengo yeZANU PF vachimirira mabvuku tafara mudare reparamende vaScott Sakupwanya. Mumashoko kuvatori venhau mapurisa ati anga achiri kumirira kunzwa zvizere kubva kuvakuru vemapurisa kudunhu remaNikaland panyaya yevanhu gumi nemumwe vari kunzi vadhirikirwa mumugodhi uyu. Tatumirawo mubvunzo kuna vaSakupwanya panharembozha yavo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi munandira gore rapera veEnvironment Management Agency kana kuti EMA vakati mugodhi uyu umbomira kushanda sezvo vaive njodzi kuvashandi. Asi izvi zvinonzi hazvina kutevedzerwa uye pane mashoko ekuti vanhu vaingofira mumugodhi uyu zvisingataurwe. Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko.
Inisa president wevashandi ndarwadziwa zvakanyanya pamwe chete neexecutive yangu necouncil yangu yeNational Mine Workers Union. Tarwadziwa zvakanyanya nechiitiko chatasangana nacho ichi zvekare mukutanga kwegore. Tanga tichiti isusu energy yedu yanga yakatarirana nekumhanyidzana kuti mushandi mugore rino iri awanewo muhoro unoenderana naye. Taakusangana nechiitiko chakadai mugore richangotanga, zvinorwadza.
Zvii zviri kupa kuti munyanyo netsekana nezvaitika pamugodhi uyu?
Chiri kunyanya kutirwadza pamugodhi uyu weRed Wing ndechekuti mugodhi uyu wakamiswa neEMA kuti usaoparete gore rapera musure mekunge waurayazve vamwe vashandi. Asi nenyaya yekuti muridzi wemugodhi uyu anonzi Scott Sakupwanya, Honorable Scott Sakupwanya, MP vemabvuku vekupinda muparliament newaku mukwaku achibatsirwa naShabangu nekurikola mumiriri akanga arimo webato reTCCC. Takatarisa chiitiko chanhasi ichi taakutoona sekuti murume akaendera kuparliament kunogadzira waro wekuti anyatsotsikirira mushandi.
Mungatsanangura ipapo?
Kuburikidza nemitemo, nekuti mitemo ndo inofanira kununura vashandi. Asi kana yaakunyorwa nevacho vari kutsikirira vashandi, mitemo iyoyo haina chaichabatsira zvakafanana nekuti shumba dzogara pasi kunyora mitemo yekununura mara dzadziri kuda kutya. Ndochitiko chatatarisana nacho.
Chii chingaitwa kuti njodzi dzakadai dzisaramba dzichiitika?
Kuti zviri kuitika izvi muZimbabwe, nekuti zviri kuitika izvi kwasakupwanya uku hazvina kutanga neikoko. Zviri kuitika migodhi yakawanda kunyanya-nyanya yemachina. Nenyaya yekuti vanoshandisa connection power havachiteveri maadvices avanopuwa nemabandiko akafanana nana EMA kana kuti nebandiko reminspector of mines, because vanenge vachiti isusu tinotaura kumusoro tinozikamwa. Saka vanhu vemuZimbabwe by nature, kana munhu ane connection power vanomutya, because vanenge vachitya kuurawa kana kusungwa vasina mhaka kana kungotsvakirwawo dzimwe nyaya. Ndo chiitiko chatasangana nacho ichi chaakuita kuti migodhi yose isave safe muZimbabwe.
Avanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe Nomboka, vari parunare kuNgezi naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mapurisa azivisa kuti vanhu vashano vafa masikati munjodzi yemumugwagwa wekaroi Binga. Njodzi yaitika pabonderana bhazi rekeg nemotokari yemhando yeMazda B2000. Vanogumi vanonzi vakuwara zvakaipisisa. Vaimbowa mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanyora tsamba nhasi kuruzhinji rweZimbabwe vachiti vari kubatwa senhapwa mujeri rechikurubhi, asi izvi hazvisi kuzoita kuti vadzokere kumashure pakurwira kuti munyika muve neutongo hwejekerere. Vasikala vati matare ari kushandiswa kuvashungurudza kuchiuyawo zvapupu zvenhema. Vasikala vave kuda kutosvika makore maviri vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo kubva zvavasungwa musi wa14/10/2022. Vashora vamwe mubato ravo vavati vakavafuratira uye havasati vatomba vashanyira vari muusungwa. Panyaya yekuti vari kushungurudzwa, gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti havapindiri pane zvinoitwa nematare uye vachiti matare akazvimirira oga. Asi mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata imwe nhengo yeFree Job Scholar Movement vaobet masaraure.
Tsamba yanyorwa navasikala iri kutiratidza chinhu chimwe chete changa chichishayikwa muZimbabwe nguva refu, chinonzi rudo. Kuita kuti zvinhu zviome sei, rudo rurambe rwuri pamuri. Vasikala munhu ashungurudzwa nguva refu, agara mujeri more than 18 months, asi pamwe pavo vachinyora kuratidza kuti munhu anoda nyika yake, munhu anoda hama neshamwari dzake dzemuZimbabwe, munhu anoda kuti Zimbabwe ibudirire iendere mberi. Haana kurasa rudo, haana chinya nemunhu.
Tanzwawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachinyora nezita remadunurirwa padandemutande reEXAPO, vachiti vanenge vachida kuita, vanenge vachida kuratidzira vachitsigira vasikala, vanenge vakuda kuzvikanda mukanwa mamupere, nekuti vasikala vane mhosva dzavari kupomerwa, nekudaro hapana vanhu vanofanira kuvatsigira.
Zvinozotaurwawo naana vaCharamba, tinotoziva kuti vanhu vagara vakabatwa nemadhimoni ekutsinya. Vanhu vanenge vachida kutongoponda chero munhu asina mhosva yapara. Vanhu vanenge vachida kuti vanhu vasakwanise kutaura kuti zvakashata zvaitirwei. Tikatarisa vasikala vakasukirwa rudo rwavo, rudo rwekuona kuti pane mukadzi apondwa. Hazvifanirwi kudaro kuti vakadzi varambidzwe kuita politics vachiurayiwa pachena. Vakaratidza rudo rwavo nekutaura nekunyunyuta kwavo kuti hazvitenderwe munyika ine rusununguko. Zvino vese vanoti vasikala vanofanira kugara mujeri, vanhu vanoratidza kuti vanocelebrata umhondi, vanhu vanoratidza kuti havana rudo, vanhu vanoratidza kuti havadi kuti nyika yedu ive neutongo hwejekerere.
Izvi zvinoreva here kuti nyaya yekuratidzira haichatoenderere mberi.
Kuratidzira vanhu havazoregi kuratidzira. Nekuti bumbiro remutemo rinotitendera section 59 kana vanhu vachinge vachinzwa kuti vanoda kuratidzira kuratidza kuzviexpressa zvaunofunga. Vacharamba vamanikidzi vana veZimbabwe kuti vafunge nemumwe mufungiro. Vana veZimbabwe vanogona kutofunga kuti zviri kuitwa nematare zviri wrong. Vane kodzero yekuenda kumarodhi vachiprotesta zvaingoita vana veSouth Africa vachiramba kuti vaMandela ngavasagare mujeri nguva refu. Vana veZimbabwe vanogona kuzviita vachiti vasikala havangagari mujeri nguva refu.
Taonawo vasikala vachidoma vanhu kubva kunyika dzakasiyana siyana kuti vave vamiririri vavo kuti nyaya yavo inzwike pasi rose. Mazviitambirawo sei?
Farawo zvakare nemaappointments avaitwa navasikala vachiisa maambasada mamwe ekubatsiridza basa kumobilisa Commonwealth, EU, UK, Europe mose. Tinofarira danho iri nekuti tichabatsirana basa ivo vachiita nekunze vachiita pressure kumakapital akasiyana siyana isu tichioganizwa muno muZimbabwe.
Nhengo yeJob Free Job Scholar Movement vamakombodzokorora nhengo yeFree Job Scholar Movement vaobeti masaraure vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mukuru webazi rezvekuchengetedzwa kwemiganho muSouth Africa reBorder Management Authority, Dr. Mike Masiapato, vashanyira muganho wenyika yavo neZimbabwe weBeit Bridge kunoona kuti zvinhu zvakamira sei pamuganho apa, sezvo vakawanda vave kutarisirwa kudzokera kuSouth Africa mukupera kwezororo reKrisimusi negoredzva. Border Management Agents inoti pazuva vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vari kubatsirwa kupinda munyika iyi. Asi vanoti vadzosera kuZimbabwe vanhu vanodarika mazana maviri vainge vasina magwaro akakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganho yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwewo maonero avo.
Wangu mkoma Evans, utungamiriri we Border Management Authority BMA, matinodedza nemazitare madunirwa ave kuti magreen bomber. Tinoona kuti utungamiriri wanga uri pamuganhu we Beit Bridge border post muzvara nhasi, asingaziva kuti vacharamba varipo here muzvara mangwana, asi vanga varipo vachitaurawo nevatapi venhau. Taona kuti paitika chimwe chiitiko chisioneka muzvara nhasi pa muganhu we Beit Bridge kurutivi rweSouth Africa.
Zvii zvanyanya kuitika nhasi zvamungade kutaura nezvazvo?
Vatapi venhavo vabvumidzwa kuti vange vachitora mifananidzo vari pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBeit Bridge border post. Zvinove zvinhu zvisati zvamboitika ndo shanduko yataona yekutanga yauya neborder management, sekuti veHome Affairs vanga vasingabvumire upenyu hwese kuti pange pasipinda vatapi venhavo kana kutora mifananidzo nidzo zvayo kana kushandiswa kwerunhare rwangu hazvisipo.
Tanzwa kuti nyaya hombe yanga ine chekuita nekupfuura kwevanhu paborder ipapapo, zvakamira sei pari zvino?
Panyaya yekupfuura kwevanhu uwandu hwakatiwedzerei, sekuti vanhu vanenge vazvisunungukei nenyaya yekuwedzerwa kwemakore kurarama kwebepa rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika yeSouth Africa reZimbabwe exemption permit. Naizvozvo vanhu vambotora befu vanga vakasungikana, munhu asingazive kuti ndikaenda kuZimbabwe zvinonomira sei, ndikaenda ndinozogona kudzoka here. Naizvozvo rwendo runo vanhu vakwanisa kuti vange vachienda kumusha.
Mashoko eBorder Management ati vawedzera mapurisa nevanochengetedza miganhu iyi. Tinonzwa kuti kune vazhinji vekuZimbabwe kunyanya vanoita zvokujamba mabhodha aya nekupinda nemumvura, zvinozopera mushe here izvi?
Kurudziro yedu ndeyekuti isusu vanhu mukufamba musayambuke neparutivi pemazambuko. Yambukai kana uchiyambuka uine pasipoti, usina pasipoti enda nepabhodha. Tazvaunoita zvese zviitike nepabhodha. Usapinde nemusango unosanganiswa panowanikwa zvinowanika zvakafanana nerufu, kubatwa chibharo, kutorerwa zvinhu zvaunenge uinazvo. Kungave kamari kadikidiki, kangave runhare, ingave kambudzi chaiko, vanotora vakomana nekuseri ikoko. Kune mabhodha akaoma anenge ari nekuseri ikoko kwekuti unosvika usisina kana chauinacho. Naizvozvo tinokurudzira vanhu kuti vasashandise nzira dzeparutivi pezambuko, parutivi peborder.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuBaitbridge naIvan Zininga weStudio 7. Kudare reUnited Nations reInternational Criminal Court of Justice kuri kutarisirwa kuita makakatanwa makuru sezvo Israel yati yakazvipira kuti ipe uchapupu wekuzvichenura pamhosva yairi kupomerwa yekupara mhosva dzehondo kuGaza. South Africa ndiyo yakakwidza nyaya iyi kudare reICC ichiti zviri kuitwa nemauto eIsrael kuda kuparadza vanhu vemuPalestine. Asi Israel inoti iri kurwisa chikwata cheHamas muGaza mushure mekunge yashokoshwa payakarwiswa nevarwi vechikwata cheHamas musi wa7 Gumiguru gore rapera. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vanodarika zviuru 22 vafa mudunhu iri kubva zvatanga kurwisana uye vamwe 14 vafa nhasi. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana 2 vakaurayiwa neHamas muIsrael. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya iyi inogona kutora nguva yakareba, several years chaizvo ichitongwa, because pane maissues akasiyana-siyana anenge achizombozotaurwa pamusoro ipapo, uyezve pachaitawo maprocesses anozoedza kuti iyo nyaya izonzwika ivo pamberi pedare, because iyi sezvandataura inyaya iri kunzwa nyika mbiri dzakazvimirira dzega dziri kuuya dzichipomerana mhosva. South Africa ichipomera Israel mhosva yekuti vari kukomita inganzi genocide against maPalestinians kunyika kwavo. Sezvo South Africa yakaunza nyika iyi one yavangati agent basis kuti vamise hondo iyi, kuda dare inongozotorawo nguva yakati pfupikei hayo, but from experience nyaya dzakadai sodzi kungotora makore akawandisa ichingotongwa.
Semaonero enyu, tinoona kuti nyika dzakawanda pasi rose dziri kukurudzira Israel kuti imbomisa hondo iyi kuti pawanikwe ipo pachiwanikwa mukana wokuti kuendeswe zvekudya kunzvimbo yeGaza nekumwewo. Munoona zvichizoitika here?
Yekuti nyaya ichamisa hondo iri kuitika kuIsrael handioni senge zvingave zvichiitika even near future. But yeah, I think chaino kwanza kuita ndicho kuti iyo Israel kana kuti vari kurwisana ku Palestine ikokoko vachisanganisira ivo veHamas vanokwanisa kuzongozo rwawo kana vachirwawo vachiona kuti pane nyaya iri pamberi pematare.
Munoona remangwana rakamira sei pamusoro penyaya yehondo iyi?
Hondo kumira kwayo tichitarisa kurwisana kuri kuita Israel neHamas yacho haisi kutaridza kuti ichamira pane nguva pfupi pfupi iri kuitika, but tichitarisa zvakaitika kumashure zvokuti vakambototora dzimwewo nguva dzokuti vakwanise kuti pazopindawo humanitarian aid in the few months aitika. Zvinopaya tingati hope yekuti hondo iyi inokwanisa kumisika, vanhu vachitaurirana kuti zvazvadai so zvinokwanisa here kuti pachionekwa yatingati a sustainable solution yekuti hondo iyi imire.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti havasi kufara nematanho anonzi ave kutorwa nehurumende. Avanoti akanangana nekumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana nekuratidzira sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Izvi zvinotevera yambiro yakapiwa nemapurisa musi watuundira gore rino yekuti mapurisa achatorera matanho vachaungana kana kukonzera kusagadzikana munyika. Ukuwo vanofungidzirwa kuti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba vachishandisa zita rekuti Donza Musoro 007 padande mutande reX iro raimbonzi Twitter vakanyorawo vachityisidzira nhengo dzebato rinopikisa reCCC kuti dzisaungana dzichiratidzira dzichitsigira vaJob Scala. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF vaJones Musara. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Yo dambudziko ratiwira muZimbabwe kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. ZANU-PF iri kushandisa zvivhitivhiti, iri kushandisa social media kutyisidzira vanhu, kumbunyikidza vanhu nekunyepera vanhu. Naizvozvi zviri kuitwa navacharamba izvi kuti vanonyora vachityisidzira vanhu. Ikodzero yemwana wese wevhu, yemwana wese weZimbabwe kuti kana paine zvimwe zviri kuitika zvavasiri kufarira munyika, vane kodzero yekupinda mumugwagwa kunoratidzira vasina kana kutopiwa mvumo. Bumbiro remutemo rinongoti vanofanira kungozivisa mapurisa kuti ndozvatinoda kuita musi wakati musi wakati. Kana zviriko zviri kurongwa zvakadaro, hapana takaipa nekuti tine kodzero yekupinda mugwagwa tichitaura zviri kutinetsa.
Regai tinzwa vamusara. Vamusara munoti
izvo kodzero hadzisi dzemaZimbabweans anotambudza zvipofi chetechete. Ikodzero dzemwana wese weZimbabwe. Ndosaka mutemo uchitizvo haungomuka uchipinda mumugwagwa nekuti mugwagwa uyoyo une vanofambawo. Handiti saka tikaita nyika yekuti wangomuka wotomwanza vanhu wotofamba mutsviti kovamwewo ari kushandisa siku wodini. Saka kushandisa kodzero dzako munhu hakufaniri kuvhiringidza kodzero dzevamwe. Ndosaka mutemo uchitizvo kana muchida kuratidzira mumugwagwa munoapplya kumapurisa, mapurisa oona kuti zvakakaitika izvi hazvivhiringidzi here kodzero dzevamwe. Vavajokutsara ii hongu hakuna munhu anambofara kuti munhu ari mujere. Asi Zimbabwe ine mutemo wayo. Vanenge vasiri kufara nematekerwo nyayaasikala kune mapare emhosva anoendwa, magweta ariko. Zvoka tinoita kuti tripofi nekuwamba kakaita magweta sei vasiri kubatsira vasikala nguva munangadza vanhu vakatinongeka kutaura zvavanota vanokutuka vanenge vachiitira chopfuka nekuti hapana anozombeteerwa kuti ivo vakasvika president.
Vamusara, ndikubatei muromo. Muri kuti imi munguva yavamunangagwa vanhu vari kubvunzwa kutuka kana vamunangagwa. Tiri kuona vanhu vakawanda vari kuendeswa kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzokunzi vatuka mutungamiri wenyika.
Hazviko izvozvo. Pazvikongorora zvichaita nguva yavamugabe. Nguva yamugabe aitovhunzisa usati vataura zvekuti vachange vacheuka kuti pane ana ari kutari. Asi nazvino nguva yamunangagwa hanu unongotaurira, unongotaurira vachinunguka hapana chokuwana.
Vazvikora munowirirana zvo here zvokunzi anzi munguva yavamunangagwa ino maakukwanisa kutotuka vamunangagwa pamadiro?
Idzo inhema dzeri. Handiti iye munangagwa wacho ndiye akaburitsa patriotic view iko zvino yekuti ukangotaura pasocial media kana kuti ukanosangana naofficial weuk kana kuti weamerica uchingosvika paairport unenge wakutosungwa. Hakuchisina kodzero dziri kuremekedzwa muZimbabwe. Munoziva kusvika waakutoti vamugabe vanga vari nani ndo patasvika navamunangagwa. Nenyaya yajob scala vari kungotaura vari kuziva kuti job scala akangovharirwa mujeri haana mhosva, inyaya dzekuvezwa. Saka izvozvo zvinofanira kupera kana iri Zimbabwe yakasununguka. Asi aiwa tichazvipedza zvedu nekuti vanhu iko zvino vakatsamwa nekutadzwa kuri kuitwa navamunangagwa neurombo hwanyanyisa muZimbabwe nekutambura kuri kuita vanhu vemuZimbabwe. Saka izvozvo zvichangoita kuti munhu wese weZimbabwe apinde mumugwagwa aratidzire kuitira kuti tibvise hurumende iri kukanganisa ugaro hwevanhu.
Vamusara, imiwo mati mambocheukawo here sebato muchitarisa kuti ndepapi chaivo pari kunzi pari kukanganiswa kodzero dzevanhu kana hurumende yenyu iri kugadzirisa zvaipotswa navamugabe?
Aiwa, tatinoona sekuti vanopikisa ava vanoona sekuti kuti vabvume kuti zvinhu zvaanani mabasa avo anobva atera. Saka sevanhu vari nekupikisa vanongopikisa chero paita zvakanaka.
Vadzokora, tingati here nguva yatasvika iyi tikati ndo nguva yekutopera kwemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu?
Manogopera nei? Hakuna. As long as ZANU-PF ichiponda vanhu, as long as ZANU-PF ichisunga vanhu zvisiri pamutemo, as long as vamunangagwa nevamwe vavo vanamusara vakuru veZANU-PF vachiita basa rekuba mari nekupaza nekutora upfumi hwevana veZimbabwe vachishandisa voga, vachiguta voga, kupikisa hakupere.
Vamusara, tipete chirongwa. Hanzi vana veZimbabwe vaakuzvipira kupinda mumigwagwa vachigadzirisa mhosho dziri kuitwa neZANU-PF. Munoti
zvishuviro zvavadzokora zvingavati dzazo sendunhu akasununguka. Ndotonzera hangu kuti vadzokora nekuti vari kuAmerica havasi kuona zvimwe zvinenge zvichiitika kuZimbabwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.